Vadhube vanoti sevanhu vane usoti wakawanda vaita dambudziko regomarara reganda uye zvakatanga muna 2015 asi dambudziko ravo guru nderekushaya mari yekuti varapwe.
Ndinogara kuno kuata transa kwamutare. Chalenji yandinayo ndinorarama nealbinism asi zvandinorarama nealbinism ndasangana nechalenji yeurwere. Harizvino handikwanisi kuzvishandira, ndiri munhu anozvishandira asi nekuda kweurwere hwandasangana nahwo zvinhu zvaakuita zvichindiremera kuti ndinge ndichishanda. Ndine varonda ndomanga ndiwo muri kuona paziso iro riri toronda kuti inge richiogaretwa uye ndine matatu pahuro uye nekumusana ese maronda iwaya ada kubviswa namachiremba vakasiyana siyana. Saka dambudziko randinaro ndiri kuti handina kwanisa kukwanisa kuwana mari. Saka ndiri kukumbira rubatsiro. Ndinozviziva kuti zvinhu zvakaoma asi anenge abvisawo pashanu vaanenge abvisawo ndinokwanisa kubatsirikawo. Ndinoda mari inoita kuti $800 kuti ndinge ndichirapwa uye zvese zvandiri kundirwadza izvozvizvi ndikwanise kunge ndichirapwa. So each and every day ndinobuda ropa rakawanda zvikuru, ndinorasikirwa neropa rakawanda zvakanyanyisa. Handinova ndinge ndakarara kana mukatopuwana ungaitosenge vaivavo.
Vanoti kunze kwerubatsiro rwemari yekurapwa vanoshuvira kuti vawane mishonga yemafuta ekuzora kuvadzivirira kuzuva.
Viro varizinizi handitori nekuna anga rina sunscreen lotion chairakakwa ndinokwanisa kutibatsirawo nemachechi nemakambani anokwanisa kana vanhuwo zvavo. Ndinoimba ndinogona kubatsirikawo. Anoda kundibata ngandivate +26377616 8810 +26377616 8810.
Vadhube vanoti nekuda kweurwere hwavo pamwe chete nekushaya basa vari kukundikana kuti vaendese mwana wavo umwe chete kuchikoro.
Mari yangu inini varizvizvi ndine mwana wani ari kuda kutoenda kuchikoro. Ndiri kutokundikana ngandichitomubatsira uye nekutobvisawo mari ingave masikuru fees nezvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinodiwa. Mukadzi wangu anga akachitakura ndafunga last year mwana wacho akatosaya. Ndakamubatsirwa 2015 dambudziko racho rakanga rakazokuma 2010 rakanga richienda richikura. Saka ndafunga kuti anogona kupora. Saka 2015 ndakabatsirwa ndikarapwa akapora. Saka izvizvi zvinobva ndakarapwa kune akaya kutanga futi zvekuti zvinova kutobudisa simire uye honye dziri kutobuda.
Vanoti vakakwanisa kuita zviri nani pautano hwavo vanotarisira kuti vaite basa rekuzvishandira havo vachitenga nekutengesa zvakasiyana siyana.
Kana zvinenge zvandiitira nani vachanenge vada vari zvinezvi ndikakwanisa kuwana kamari chekuti ndikwanise kuzvitengesera ndikaona vandinogara vachengetedzeka vasiri vazuva vanoita kuti ndinge ndisarwa nezuva zvakanyanya nekuti skini yangu haichaita kuti irwe nezuva zvakanyanya. Saka ndikaona mari yekutangawo bhizinesi rangu rotengesawo zvidikidiki ndinoita kuti ndikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vavo Tamatimba vanoti
ndinokurudzira wese vanorarama nealbinism vange vachipfeka zvipfeko zvemumusoro masunglasses, vachipfekawo masunglasses kudzivirira zuva rakanyanya rinokwanisa kuafekita maziso avo neganda ravo zvichikonzera izvo zvakaita seskin cancer. Saka tinokurudzira maorganizations nyangwe maindividuals vanokwanisawo kuvabatsira nezvinhu izvi vakwanisa kunge vachiaprocha magroups vanovamiririra vavabatsirawo nemacreams nemaglasses nemasunglasses kuitira kuti utano hwavo hunge huri pakanaka.
Uso penguva zhinji vanosungirwa kupfeka nguwani mumusoro kudzivirira zuva, vamwe vachipfeka magirazi emaziso sezvo vachiita dambudziko rekuverenga mavara madiki. Kunze kwekusangana nematambudziko akaita sechirwere chegomarara, Vadhube vanoti sevamwe vane usope vanosangana nedambudziko rekusarurwa, izvo vanoti zvakatanga vachiri mwana mudiki. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.